Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye, broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 or coronavirus pandemic, which is currently ravaging the whole world, including Zimbabwe, where the Ministry of Health has just published some figures late last night, where we have 7,633 cases and the deaths stand at 224 in Zimbabwe, with a bit of good news coming in that recoveries continue to rise up. We have 5,841 recoveries from COVID-19.
Yes, marvelous. Like you said, we have got about 224 deaths in Zimbabwe. This figure has been just like that for a couple of days now. So it's good news that some people are not dying, even if they've got COVID-19. And we see that worldwide, according to Johns Hopkins University, there are over 30 million people who have contracted COVID-19. And out of this number, almost a million people have actually died. So the figure is 946,685. And according to the same hospital, there are about 7 million people that have contracted COVID-19 in USA alone. And out of this number, 197,655 have died. Zulukandaba lingalinjani lapha elikhona endaweni zonke zomhlaba ye lamhlanje sikhokha ngokuningi kodwa ikakhulu sikhangela iCOVID-19. Kwele Zimbabwe kuyabikwa ukuthi sokunabantu 7,633 asebahlolwa batholakala bele COVID-19. Phakathi kwenani leli kulebe yi 5.841 asebesilile. Kwenza kusithi abayi 224 ngabantu asebabhubhayo. Lokhu ke kwethulwa lohlangothi lwezempilakahle. IJohns Hopkins University yabika njalo ukuthi sokulabantu emhlabeni wonke jikelele abafika 30 million sebabanjwa iCOVID-19, kuze kusithi abafika phose imillion sebabhubha. Kuzokuthi ke isibhedlela esifanayo sibika njalo ukuthi sokulabantu phose 7 million sebabanjwa iCOVID-19 kwele Melika. Sokulabantu 197,655 asebabhubha. Marvelous, kunjalo siqhubeke sikhangele futhi ukuthi we are going to be focusing on schools. So we are told that pupils, there were students that are going to be writing examinations, will start school next week. So that's the topic for today. Marvelous.
Aiwa kunao vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai unomswe chishanu September 18, 2020. Ini ndini Marvelous Mhlanganya Huye. Ndiri kutaura nemi ndiri kumba kwangu muWashington DC pamusoro pedenda reCOVID-19 kana kuti coronavirus. Pari zvino pasi rose vanhu vabatwa nedenda reCOVID-19 vari kusvipa ivo pa 30 million pasi rose. 944,000 vakawanikwa ivo vachishaya. MuAmerica imo muno matiri mune vanhu 6.6 million vabatwa neCOVID-19, 197,000 vachiwanikwa ivo vachishaya. Tozotarisa muWashington DC mandiri kutepfenyura ndiri mune vanhu 14,000 vabatwa neCOVID-19, 609 vakawanikwa ivo vachishaya. Tichitarisa zvakare zviri kuitika munyika yeZimbabwe, bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu 7,633 vabatwa neCOVID-19 munyika, uyezve pavanhu ava pane vanhu 5,841 vawanikwa ivo vachibatwa neCOVID-19 asi vakakunda denda iri. Tozotarisa kune vashaya, svondo rino tiri kuona kuti pane nhaurwowo yakanaka kuti vanhu vashaya varamba vari pa 224. Zvinoratidza izvo kuti aiwa svondo rinoranga rakanaka panguva ino yeCOVID-19. Tichange zvakare tichitarisa isu pachirongwa chedu nyaya yekudzokera kuzvikoro kweavo vachange vari kunyora bvunzo. Gore rino tiri kunzwa kuti svondo rinouya vamwe vachange vari kunyora bvunzo vachange vari kudzokera kuzvikoro, saka tine nyanzvi dzenyaya idzodzi dzezvekudzidza nezvimwewo dzatichange tichitaura nadzo. Ipo pano tichinzwa kuti zviri kuitwa nehurumende izvi kune zvikwanisiro zvakakwana here panguva ino yeCOVID-19, uye kuti zvii zvakatarisirwa neveruzhinji panyaya yekuti zvikoro zviwanikwe izvo zvichinzi zvava kuwanikwa zvichivhurwa kune avo vachange vari kunyora bvunzo. Gibbs.
Yes, we've got our guests already lined up here, and we know that Marvelous, there are some schools that have partnered with parents, you know, teachers and almost all communities where there are some kind of supplies for PPEs and other materials, you know, to protect the pupils and teachers from COVID-19. Mm-hmm. So I'm happy that what Mr. Sifiso Ndlovu, who is the Zimbabwe Teachers Association CEO, we've got Mr. Raymond Machongwe of the Progressive Teachers Union of Zimbabwe, and we've got Mr. Kaya Machakana, who is one of the parents who is spearheading a project in Plumtree for empowering schools. And we've got some other inputs from different people, and one of them is Simiso Masiyiwa. You know, so they've actually initiated a program in Gwanda North where they're providing some materials, you know, PPEs and all those things to Tambasho Primary School. So now let's start with Mr. Sifiso Ndlovu. Babu Ndlovu, welcome to the program. Yeah, let's start with... So, Dr. Ndlovu, tell us, schools are opening next weekend. Just a bit of what is going on, you know, just give us a brief on that, roughly about a minute and a half or so.
Thank you very much. The announcement that schools will be opening on the 28th was made by the government, and that is government's intention that schools must be opened. While that was announced, on the ground, there is an indication that there are challenges that still have got to be met. And particularly, as we have already mentioned, our educators do not have sufficient PPEs. And not only PPEs, they do not even have enough money for themselves to go back to schools in terms of bus fares. You will understand that they have not received any review in terms of their salaries. So in terms of their welfare, that is a challenge, and the preparedness, therefore, of educators is at stake. And as we speak now, they are in sixes and sevens, and they don't know what they will be doing. And currently, most of them that we have consulted during the last 24 hours are indicating that they will be unable to proceed to go to work. So there is, therefore, that situation which is bringing the opening of those schools into a balance. And as far as I'm concerned, government has a lot of work to do. We must create, yes, a healthy environment. We must create, yes, a safe environment. But we also must create a congenial environment for the educators to operate. And without taking care of their welfare, definitely we are going to have a very chaotic opening of schools. And we will see very few determined teachers going. And most of the teachers that will be going there could be making sacrifices beyond their means. And that determination would be out of maybe love more than anything else. So let's not take advantage of their love for the job, love for the children, and we should support them.
Thank you very much, Dr. Ndlovu. I think, marvelous, we can go straight to Mr. Machongwe. Raymond Machongwe.
Hey, regaiti mbonzwa kubva kuna vamachongwe. Atichitarisa isu kuti hurumende iri kuti iyo zvikoro kune avo vari kunyora bvunzo zvinge zvichivhurwa munguva inotevera ino. Imi munoona sei zviri kutaurwa izvi? Uyezve mungati imi pane gadziriro yakakwana here kuti vana vachange vari kudzokera kuzvikoro vawanikidzwe vakachengetedzeka panguva ino yeCOVID-19 pari zvino?
Mr. Machongwe.
Chekuti zviri pachena kuti vakuru vehurumende vari kutaura vachidefenda territory yavo. Kazhinji kazhinji tichiona isu kuti vari kutaura vachiprotecta mainterests emapoliticians ane maprivate schools. Ndopatangira problem yedu yekuti mapoliticians edu ari munyika akawanda vane maprivate schools. Saka havasina mari, saka vangomhanya kuti zvikoro zvivhurwe. Vari kutangirira kuti school fees bhadharai kubva school fees yelast term kusina kudzidzwa, wotanga kuti toda maus dollar. Teacher ari kunodzidzisa pachikoro ichi haagoni kuendesa mwana wake pachikoro ichocho. Mari yaanotambira $40. Government yoisa mutemo wokuti school fees i35,000 inotambirisa teacher $3,500. Saka woshaya kuti munhu osenza 10 months asingatengi kana socks kana bands kuti akwanise kuendesa mwana wake kuchikoro kwetemu imwe chete. Ndozvinorwadza chekutanga. Chepiri zvataurwa naDr. Ndlovu izvo ndezvekuti government iri kuda kutaura sekuti everything is normal. Takaona president musi unoona vachitaura kuti vagona kudzora budget deficit kusvika paseji yekuti 50% of national budget yaakuenda kunobhadhara masalaries from 90%. Ticha ravarombe, ticha haana mari, ticha agoni kuzvichengeta. mukadzokera back kuma statistics ari pa ground, ma suicide awanda kuma teacher, ma divorce awanda kuma teacher. Teacher ari kutambudzika. Preparedness yacho pa ground haipo. Tikaenda kuzvikoro ma PPE ari kutaurwa hako. Kana ariko machira mitsoto sanitizer dzadziri kutaurwa dziko zviri pachena kuti mbulawaya hamuna mvura mumasebabu meso kumuharare muno matinogara isusu kubva muswe wemandi kusvika nhasi hakuna mvura asi vada kuti zvikoro zvivhurwe mvura yacho inenge ichibva kuti kuti vana vageze maoko matoilet set up hakuna chakachinja kuzvikoro kureva kuti papreparedness zero hakuna chiriko ticha ari kunzienda kubasa haana mari yekuenda bhazi raanokwira riri kuda maus dollar saka tinoshaya kuti chiruanzi chiikwe chacho chii mwana ruanzi anonyore exam kubva muna January February machikoro chivharwa kubva muna March kusvika nhasi hapana akadzidza vaiti vari kuita maonline lessons maonline lessons acho akabhenefita vana vevarombo vana vekumaruzevha havana chavakawana mukanotsvaga vana vanorarama neurema vasingaoni vasinganzwi hapana chavakabhenefita kudzidza asi vari kuda kuti vana vanzi nyorai exam kureva izvo kuti mwana womurombo mwana ari kuruzevha atovharirwa panze kureva izvo kuti tichitarisa nyaya iri panapa hurumende iri kuitira maticha utsinye iri kuitira varombo utsinye iri kuitira vanhu vari kumaruzevha utsinye ende havasi kutaurira nyika chokwadi.
Thank you so much. Can you hold on there, Mr. Machongwe? I think you can put that in English just briefly. Your preparedness in terms of going back to school, you know, especially PPEs and yourselves as teachers. So roughly, are you prepared to go back to school? Are you scared?
No, we are not. Apparently, teachers have made it very clear that teachers are suffering. They have no money. They can't even transport themselves to their schools. They can't feed themselves. They can't clothe themselves. So in terms of preparedness, zero. We want to be very honest here. I think the truth will liberate us. The government is lying to everybody that teachers are ready. Teachers are not ready. Teachers are saying they are hungry. They can't feed themselves. They can't buy medication for themselves. So why lie to the nation? Teachers are saying they are not prepared.
Thank you very much. And let's put it clearly that we have been trying to get hold of, you know, the government. And they haven't reacted. We send them questions and they haven't replied. So, Marvelous, we are still trying to get hold of the Minister of Education, but we are not getting through there. So we've got another guest, Marvelous, and that is Mr. Gaya Machakana. You know, he comes from Plumtree. So out of what teachers are saying, he says they are busy trying to help teachers. They are busy trying to help students as well. So let's get him in. Baba Machakana, sawamukela kuhlelo kunjani baba?
Ngiyabonga kakhulu Mr. Dube. Thina siyiDiva Development Foundation ngohlelo olwenziwe ngumphakathi owekulilima East. Lugoqela izakhamizi, ababalisi, ama-former students, nabanye abasebenzela phandle kwelizwe njenge-South Africa, Botswana, USA, UK, Canada, China, Afghanistan.
So singathi ndifuna ukuba inceda ngani xa sesikhangela khonoku kwama-PPEs into ezinjalo ndifuna ubanceda njani?
Ngizosho nje ngithi thina singumphakathi wasebulilima East sesiqalile uhlelo. Uhlelo lwakhona sakoleka izimali emveni kwalokho kwathengwa ama-PPEs. Ngikhuluma kunamhlanje ahambile asekhaya. Cishe kuzokwenziwa i-handing over ceremony ngeMonday ya.
Singathi izikolo lezi zibalisa ziphi ungasitshela zona?
Zibalisa isikolo okuthiwa iDiva Primary School, iNyabane Primary School, iChangwa Primary School, neSikhatini High School.
Singathi kuyini okulenze ukuthi licabanga ukuthi likwenze khonokho?
Lokhu ngizosho nje ngithi siye sabona ukuthi uma singaphakamanga thina singumphakathi kuzolimala thina, kulimale ngisho nabazali bethu nabantwana nabo bazolimana. So kube uthando lokuhlangana komphakathi. Sithema sithi sikhulumisana nabo ababalisi sathola ukuthi akukho nto mhlambe eyenziwayo kwelabo icele. So sasesiphakama ke singumphakathi ukuthi no masincedaneni ngothando ngoba impilo yomuntu ayithemba.
Yes, siyakuzwa kakhulu, sicela ubambe khonapho. So marvelous what Mr. Machana is saying is, you know, they've come together as people from Bolilima East, and they are helping schools, namely Tiba Primary School, Nabani and Changwe, and the other secondary school. So he says they've actually sourced some kind of PPEs and other materials to help, you know, communities, because he's saying that communities are struggling a lot, you know, in Zimbabwe. So I think you can go over to Dr. Sifiso Ndlovu.
Mhm. Van Ndlovu, tinoona kuti zvikoro zviri kunzi zviri kuda kuvhurwa. Imi munoona kunge panguva ino inguva yakanaka here kuti zvikoro zvivhurwe tichitarisa kuti pane COVID-19 pane gadziriro yakakwana here?
Okwakuqala engathanda ukuthi ngigcizele lapha ukuthi ukuvula kwezikolo kube sekumele kuvulwe izikolo. Singake sabisela ingqondo laphambili abantwana.
Yes, siyakuzwa Ndlovu, ungani usucatshile kancane. Uyasizwa yini? Hallo, baba Ndlovu, ukhona kumba ukho? I think maybe he went off grid, so
we'll maybe let me go to Mr. Majongwe. Toenda kuna vamajongwe kuti tichiona kuti muri kutaura imi kuti pari zvino hapana zvikwanisiro. Zvii zvamunofunga kuti government kana kuti hurumende ingadai yakaita mukugadzirira kuti vadzidzisi vaende kunodzidzisa uyezve vasingatyire upenyu hwavo panyaya yeCOVID-19.
Chekutanga ichekuti hakuna chinhu chinokunda consultation. Pakaita nhaurirano, paita dialogue, zvinhu zvese zvinofamba. Dai kukunzi patiri yezvinezvi hurumende yaidedza maticher unions nevakuru vezvikoro togarisana pasi toonesana. As we speak, hapana consultation, hapana engagement, hapana dialogue. Zviri kungotorwa kunge zvikutaurwa namwari. Gore rino hakuna mvura, tototarira tototi yongu zvataurwa namwari ndizvo. Gore rino ndichaunza nyoka, tototi ndizvo. Hurumende haisi kuita engage isusu. Ende maconcerns evarairidza ari valid nekuti hongu korona rinogona kunge mafigures adzikira. Asi hatisi kutaurirana chokwadira nekuti maticha hana kutestwa, vana hana kutestwa. Panotori nematicha ari kubva kunze kwenyika as we speak. Vanga vaenda kunoona varume vavo kana vangavatera vakadzi vavo. Vanhu ivavo vakadzoka muZimbabwe vakasatestwa, hazvifambi zvakanaka. Pane imwe nyaya zvakare yekuti vanhu havasi kuda kuiongorora. Zvikoro zvaishandiswa semaquarantine center hatina kuona aconcerted effort yekuzvifumigeta nekuzvigadzira nekuzviita kuti zvive redi kuti vana vadzokere muzvikoro. Nekuti matoilets aishandiswa nevanhu vanga vari kuquarantine ndiwo matoilets mamwe chete iwayo. Akasagadzirwa zvakanaka, tinoita futi second phase inogona kutozitikreatira maproblems. Ndosaka tanga tiri kuti dai tanga taratidzwa taoneswawo kuti what is the program like, so that tinogona kuagrea tese kuti zvatiri kutaura nezvatiri kuita zvakanangana negwara rekufinda solution. Lastly, ndoda kuti zvibude pachena kuti varairidzi vari kungotaura a very basic question kuti ndiani wamunoda kuti aende kubasa achisiya vana vake vasingaendi kuchikoro. Ticha hagoni kubhadhara school fees asi muruda kuti aende kunodzidzisa vana vevamwe vabereki vari kutsvagira mari dzavo, vane migodhi, vane mapurazi, vane makambani. Tonodzidzira vana ivavo kuti vana vavo vagozodzvanyirira vana vedu isusu. Saka tiri kungotaura kuti dai hurumende yaziva uri zvatiri kutaura, maconcerns evashandi ari valid, ari legitimate, anoda kuongororwa, anoda kurespondwa to with respect as a country vachitibatawo sevashandi nevana veZimbabwe.
Thank you very much. I think Dr. Sifiso Ndlovu is in now, but before we go to him, we've got Simiso Masiwa. Simiso Masiwa is a resident of Harare right now, but she grew up in Gwanda North, and she went to a school called Tambashoko Primary School, and they've actually organized themselves as a community to actually help that community in sourcing PPEs and all those kind of things. So here she is.
Primary School, Zimbabwe. Sugela grade 1, kwazela kufika grade 7. Injongo yale video ngeyokutshengisa abantu okwenziwe ngabantwana lezakhamizi ezafunda esikolo lesi. Kuthiwe kukhulunywa nge-COVID-19 ukuthi kuzamele izikolo zonke zilandele imithetho ye-government zibe lezinto ezifunakalayo ukuthi izikolo zivulwe. Sakubona kufanele njengabantwana abafunda khonapho ukuthi sincedisane ne-government labazali abalabantwana abafunda khonapho ukuthi silungise indaba ze-COVID-19. Kuthe kunjalo sahlala phansi siyigruphu ye-50 abantwana abafunda khonapho. Umntwana umuntu oyedwa ubekhipha $10. Imali sihlangene sathola $500, sayenelisa ukuthenga ama-food petrol buckets amabili azabesetshenziswa ngabantwana benyathela ngenyawo ukuthi bangathinti ngezandla impompi nxa bevula amanzi. Sathenga ama-thermometer amabili, sathenga amabhakethi awubuya kukha amanzi angu-10. Njengoba kuyisikolo esisemakhaya amanzi ayahlupha kancane. Sathenga ne-20 liters sanitizer yokuthi abantwana bengena esikolo bageze izandla zabo. Kwasekuthengwa le-Dettol lama-soap ama-mop awukuthi amakiyasilumakinwe, le-top ama-sweeping brooms, lama-top ama-dustbin. Isikolo bekuthiwa kumele sibe nalokho ukuze sivunyelwe ukuvulwa igavumenti.
This is for washing hands.
This is for washing hands, correct. Uh-huh. And you don't have to touch.
Yes, we don't touch because
you press your put your foot on that header. There's a pedal time there.
So when someone
so that's exactly marvelous what some communities are doing, you know, the Tambashoko community in the diaspora actually sourced some of these items and people are using them. I think you can see some people actually using those buckets with petals and water and all those things. But the challenge with most communities maybe is the shortage of water. I think that has become a very, very serious challenge. So Dr. Sizwe Ndlovu is back again. So quiet, marvelous.
Aiwa apo tsangatiri kuona zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kubatanidza vachiwanikwa ivo vachibatsira munzvimbo dzavakabva kuZimbabwe. Tinoona zvakare kuti pane vazhinji vari kuitawo zvirongwa zvakasiyana-siyana panyaya iyoyi yekubatsira vagari vemuZimbabwe kumacommunity kana kuti kunzvimbo dzavakabva ikoko kuZimbabwe, vangave vari kunze kwenyika nekumwewo. Pana amai Lydia Chiganga iZulu vari kuVictoria Falls avo pari zvino vari kuwanikwa ivo vachishanda nevana vechidiki vachikwanisa kunge vachivapa dzidzo sezvo zvikoro zvakavharwa kudai. Takaona vachibatsanawo nevamwe zvizvarwa zveZimbabwe vari kuNew York nekuno kuWashington DC vachikwanisa kunge vawanawo zvikwanisiro zvakadai semabhuku nemari yekushandisa yeintaneti nezvimwewo kuitira kuti vana ava vechidiki vakwanise kuwanikwa ivo vachienderera mberi nedzidzo. is not okay right now. What's your advice to the government? What would you have liked to see government do to ensure that pupils are safe and teachers are safe?
Dr. Ndlovu?
We have already communicated our position to government. Mm-hmm. But the first line is that we should receive a sound budget and support from the fiscus. Currently, what has happened is that government has put in 600 million, which is a drop in the ocean considering the needs. We must have listened to the Good Samaritans, and we must thank the parents that have organized themselves, the former students of those schools that have assisted those schools.
So, go ahead, Marvelous. Maybe. Before you go there, let's go back to Mr. Machakana. I think he's still around. So just 1 second. Let's go to Machakana and ask him about exactly what they are doing right now to bring in most of those communities into the project. So, Baba Machakana, let's go to the 7th Labata Machiene.
Ngizothi kube bekuyinto enzima kakhulu ukuthi sihlanganise umphakathi kodwa isikhalo basizwile abantu ngendlela yokuthi sikwazile ukukhulumisana nama SDC wezikolo abo headmasters akhulumisana nabo nabantu ngapha ema societyini ahlukaneyo sakhulumisana nabo bawusupporta umbono kwabalula ke emveni kwalokho.
Singathi abazali bathini nxa bebona sisenza konke lokho?
Abazali abaningi sinabo kuma WhatsApp group, ngoba ama WhatsApp group esinawo asenze agcwele maningi kakhulu. Ungabona ama comments abawafakayo begqugquzela abantwana babo abasemazweni ukuthi bancedise. Kuyinto abayithakazelela kakhulu abazali.
Singathi ke nxa likhangele libona ngazani lizaqhubeka kanganani libancedisa abazali akhona oko kwenzakala ezikolo lezi. Njalo kulabantwana abaningi kanganani elikhulumisana labo futhi labazali konke lihlanganisa kwezithi lenze khona oko likwenzayo?
Abantwana abangaphandle emazweni abasebenzayo, cishe umuzi nomuzi unabantu abangaphezu kwababili abasebenza ngaphandle kwelizwe. So iningi labo liyasisapota kakhulu. So ngizosho nje ngithi khona kuwumsebenzi olula kakhulu lona.
Yes, so ke uMajahana lapha uyakhuluma Marvelous. What Mr. Machakana is saying is that they are making all the kind of coordinated efforts to get all the people away in those particular schools in those areas so that they can pool their resources in order to help the less privileged. So he says at the end of the day, it's working out very well, and they hope to be doing it as much as they can.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa zvirongwa zviri kuita nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika vachitaura ivo kuti vari kushandisa zvinhu zvakadai sema WhatsApp group anobatanidza vanhu vari pasi rose vanenge vakadzidza kune zvimwewo zvikoro kuitira kuti vakwanise kunge vachibatsira kunzvimbo nekunharaunda kwavakange vari. Regai tiende kuna vamajongwe kana vari kundinzwa pari zvino. Toenda kwamuri vamajongwe tichinzwa kuti takatarisa zvamataura kuti zvikwanisiro pari zvino hapana. Zvii zvichange zviri kuitwa nevarayiridzi apo pachavhurwa zvikoro iro svondo rinotevera?
Varayiridzi vatinotungamira isu varayiridzi vari mune mamwe maunions, ndiri kuona vari kubuda nechisungo chichange chichienda kuhurumende kuti makonzenzi avo kana asina kugadziriswa zvichanetsa kuti zvikoro zvivhurwe. Ndopekutangira ipapo. Pepiri ndepekuti toda kusvika pastage yekuti vanhu vezimbabwe vanzwisise kuti varayiridzi ava vanhu varume vakadzi vane mhuri dzavowo vanofanira kurespektwa. Nepamusana pekuti tikatwa murayiridzi sekunonzi ibhara kana kuti ibhasikoro rekuti ukakupombera mweya wongokwira wotochovha, uchikanganwa kuti munhu uyu munhu anotoriwo nemukadzi, munhu anotoriwo nemurume, munhu anotoriwo nevana, vamwe vacho vanorarama nedisability, munhu wekuti haagoni kana kunoita zvekukiyakiya, munhu wekuti salari yacho yaanofanira kunge achitopuhwa ndiyo inofanira kunge ichimukwanirawo kuti akwanise kusiya vana vake vachidyawo. Haungasimuki kubva kwamurambinda uchienda kunoticha kumount darwin kwagwangwavauko, waenda ikoko uchisiya mhuri yako ichidya sadza nembodzi dzemutikiti. Apa hauna kana mari yekuti kana ukanzi warumwa nenyuchi unonozvirapisa. Hauna mari. Mai vakanzi varwara haugoni kuvarapisa. Kureva izvokuti chiripo ndechekuti tinoda kuti panonzi kana panozonzi zvikoro zvavhurwa makonsenze evarairidzi esefiti anenge avapo iye zvino izvi hongotogona kuti korona yadzikira nekuti maincidensi acho aakunzi vanhu vakawanda vari kurikavha asi musakanganira kuti varairidzi vakawanda vane vakawanda vane machronic ailments vane BP vane moyo vane diabetes vanhu ivavo vanotodawo attention yakasimba saka tikaignora machallenges iwayo nepamusana pekuti tinoda kuti vana vavarombo vadzidziswe vanyore maexams vapase vagoenda kunze kwenyika vagodzoka muno vachititonga zvakare ndoona sekuti tinenge tichikanganisa kuenda maclass sizes takawirirana kuti one class ngaidzike right down to 20 vana muclass vadzika ku20 toreva kuti maclasses anogona kunga awanda so far government haisati yatiudza kuti vaemploya manew teachers mangani vari kungotaura zvinhu pabepa practically hatisi kuzviona ngationeka kunzi maticha manyowani apinzwa basa nehurumende ndeaya nekuti so far tikuzva kuti tine 130,000 teachers but tikaenda nekuti tadzikisa teacher people ratio to 1 to 20, 1 to 25 tinoda more than 30,000 new teachers vaya vakawanda vari kunzi unemployed teachers vakazara nezimbabwe yese ngavachipinzwe basa zvese izvi hazvina kuitwa mvura muzvikoro hapana tinongoona zvinzi mabhoho adhirilwa muherald nepatv mabhoho acho paadhirilwa hatina kwaona varairidzi vakawanda vari kutira kuti vamwe vari kuzvikoro izvozvo hakuna kana mvura iriko hakuna zvibhorani zvakapwa saka mvura yogezesa vana maoko ichabva kupi masanitaiza hako takamboona apo pamashure apa vangwa kuti taakushandisa local sciences taakugadzira gavakava tichiita masanitaiza egavakava ingava nyika here yekuti hapana pazvateswa kana zvichishanda ngavatore gavakava iroro vaende naro kukabhineti vageze maoko tivaone kuti gavakava rashanda vanhu vapinda mukabhineti vabuda vapinda muparamendi kwete kuda kutora varairidzi vari kutotamburawo movaendesera mamaski emazambia ana mbuya movapa sanitaiza egavakava zvese izvo ndo zvati kuchema nazvo kuti no we must respect these professionals ndepamusana pekuti kasadaro hationi tichiwirirana kuenda kumberi.
Briefly, just 1 minute in English there, Mr. Machongwe.
Yeah, I'm saying as far as we are concerned, the issues that the teachers are raising are valid and must be respected. Teachers have said, as we go back, if ever we are going to go back, there are certain things that we must really understand and appreciate. We are talking of citizens who are family men and family women, who are in themselves failing to send their own kids to schools. Now, if you are going to ask a teacher who is in Murambinda to go to their school in Mount Darwin in Gwangwawa to go and teach, they have no transport. They also need to make sure that they leave some money for their kids, for their wives, as well as their mothers or parents. Now, in this particular situation, we are just being railroaded to school and nobody is putting the necessary preconditions to make sure that teachers go back to school and service and serve the nation properly. It is not going to help us because, as far as we are concerned, some teachers who live with disabilities can't go and gallivanting around and moonlight to make an extra dollar. Those are people that we are simply saying they must also be considered. We have several teachers who are single parents or single mothers. Their issues cannot, you honestly don't expect a single mother with three children to survive on 3,475 nostro that cannot be translated into real US dollars.
Thank you.
Remains a mirage. As far as we are concerned, government is supposed to come up with a workable plan, tell the teachers that they are addressing their issues so that we go back to school knowing fully well that the kids or husbands or wives that we are living at home will be catered for. Not just to say schools have to reopen because the master and God has spoken.
Thank you very much. Let's try to call Ms. Simiso Masingiwa. She asked us to call us so that we can discuss this issue of PPEs and what they are doing for their communities, you know, from remote areas. Some people, we know that they live in the diaspora and have been helping a lot. So, we have to Umi wabo ngusumiso masiiwa. Eza mwusi mfonele kuna manje. Sipona ngani. Kule sikolo kutuwa iti ambashoko. Ese kwanda north. Napo mnato kuna bantu. Okunyo kumangalisayo. Sante sikolo kuna ngani. So kufaki wama PPEs. Lokunyo kuchieneyo. So kaya ngazani ke inomboro yake. Yaka itopi. So sipona ngani ke. Bati bakala bantu banengi. Connectivity. Ekona lamhlanje. Singazi ubaba uSifiso Ndlovu. Udokotela phela ukuthi yena umenjani kula manje laye ubekhona kula manje singazi ukuthi ucingo lwakhe angaluzwa kumbe lokho kuhlupha but sibona ngazani incingo zabantu ziyawazidobheke ziwe zidobheke so siyamzama kula manje laye ubaba uSifiso nyama yeGapa Ndlovu ngu-CEO weZimjab kukhanya ngani ucingo lwakhe luwile sibili kungana lungeni kuhle so let's go to sibize ke ubaba uMajagana sizokuthi yena ngathini mavela sibambe khonapho siyabuya kuwe baba Majagana so nxa sikhuluma kuyo phambili ubona ngani kuyini okunye eza kwenzela isikolo lesi
okwamanje ngizothi kunama sanitary towels esesiqalile ukuthi siwanikeze abantwana abangamantombazana ngoba siye sathi masibheka sabona ukuthi sifuna ukuthi sibuyise isithunzi kulamantombazana amantombazana esikhathini esiningi uma singakwenzanga lokhu lento iyabahlukumeza kakhulu abanye bagcina sebeyeka isikolo kanti abanye futhi bagcine futhi sibahlukumeza ukukhalipha kwabo begcina sebehluleke ezifundweni ngendaba yona le so kusuka manje kuyaphambili khona ama sanitary towels esiwathumela ezikolweni for ingane ezingamantombazana.
Yeah, so singathi selikwenze kangaki khonoko.
Lena inyanga yesibili sithumela ama sanitary towels.
Kuyanceda kakhulu kumbe bathini xa libanceda abantu ngakhonoko?
Abantu babe yinto ababengakaze bayibone ngoba ngizothi yinto ebeyisimanga kakhulu bayijabulela bonke abantu bayijabulela yinto ababengakaze nje bayibone ngoba yinto mhlawumbe esingeke futhi sikhulume ngayo lapha emphakathini kodwa isimo esilapha amantombazana ahlangabezana naso sibi kakhulu.
Sitolibambe khonapho ke sibona ngani kulo baba osesifonela khona manje ubaba uSikhumbuzo Mlalazi uSikhumbuzo Mlalazi udabuka ePlumtree so singazi ukuthi ucingo lwakhe ngani luyangena kodwa lutobheki singazi ukuthi ngani kuhamba njani so ke sibona ukuthi singaluzo ye simozweke kubaba uSikhumbuzo Mlalazi kungani ucingo lwakhe luyaqhamuka nje kula manje singazi ukuthi kuhamba njani so ke siyamzama ukuthi siludobhe ucingo lwakhe kodwa kungani kuyala singazi ukuthi kuhamba njani mana sibone ukuthi size ukuthi singaludobha yini kula manje. Hello, Babu Mlalazi. Yeah, kungazani. Babu Mlalazi, kunjani?
Siyaphila tho.
Yeah, so bamba khonapho kulomunye laye ozama usifonela ukuthi sibone ukuthi ngabe kungubani. So ke Babu Mlalazi uyangizwa kuhle.
Ngizwa kakhulu baba tho.
Yeah, akuthi uthi wena ubona njani konoko okwenziwa ngabanye abantu nxa sikhangele ukunceda isikolo labanye abantu abatshiyene ubona njani konoko?
Yeah, mina ngiyabonga khonoko baba Dube.
Yeah, sondela kakhulu efonini yakho. Sondela baba.
Yeah, ngithembe uyangizwa manje.
Yes, sesikuzwa baba. Qhubeka khona.
Ngiyabonga. Ngithi ngiyabonga mina khonoko okwenziwa abanye abantu banabo. Labadabuka khona. Mina elami nje ngathi intuthwane kumele iyo indlela ekumele sibonile kuyo ngoba ngakhangela isiduli ukuthi siba into engakanani ene busuye ukukhangela into eyindlala lezo ziduli ukuthi into encane engakanani. So thina isizwe esimnyama sisalele muva ngoba we have everything to our disposal but manje ukuthi nje kuhlangana njengabantu amandla sinawo masihlangene. So mina ngithi bona la bantwana ba laba khona emazweni noma kuse-South Africa ikakhulu abengizengikhuluma ngabo ebulile ma-East. Yiko la ngidabuka khona mina ngiyanibongela abantwana bakithi ngithi umoya onjalo umoya omuhle kakhulu. Abantu bakithi kumele sazi ukuthi kunamunye umuntu ozovela kwenye indawo ozosilungisela kumele sizilungisele kuthina So nami umoya ngibongela lokudlula ukuthi abaqhubeke bebambene abantwana. Sisizana isizwe sakhi this is cool isethina njengoba yiso sasikhulisa nathi siyabona.
Yeah, so singathi wena lawe uyakuncede khona ngale bulilima East njalo nxa usizwa ubaba uMajahane khuluma nakhona ukubona ngazani kusafunakala uncedo olunganani baba Mlalazi.
Ya kakhulu leyandawo indawo emdlakhulu siyazi babadule ku-1980 besivele sikhohlakele uhulumente usikhohliwe asinandlela akula manzi inawenzela kwenye indawo okuthiwa izulu endodwa komanyangwa leyo ndawo leyo ma usiya esikoleni uhamba about 10 kilometers fombo ma usiyolanda amanzi kumele uhambe omama bathwala amanzi ngephanda inkonxa leyo siyihafu baba behambe benatha amanzi ngomama uzohamba uyesabeka so kudala sihlala kuzo zonke iy'nkokelo ezikhona but it's falling into deft years so besithi thina singabambana njengabantwana esiphuma kulezo ndawo zakithi sizophumelela bengifisa nami ukuthi labantu laba basekulilimatisti laba ngabe nami siyathintana ukuthi mhlawumbe sinizwe ukuthi uhlelo lwabo lume kanjani ngiyajabulela into enjalo abadube ithi ikakhulu ngikhulumele abantwini ababesola thola ukuthi kwezinye isikhathi umuntu abengananzeli amandla abantu angakanani ngithi ukusondela ebantwini ikakhulu ungananzela izela kithi njengoba kuthiwa kunama-zeros awuthi njengabe kuthiwa impi yalwa i-village inye ngabe impi yazange it was not gonna be anything so ungananzela it was so fundamentally important ukuthi bebambane abantu uthole ukuthi ilizwe lokho sabambane sabaymumbanye zaleyo ilizwe lakithi ngiyaphuma kuthiwa sekune-independence so independence esimele silwe ngayo manje yikho nokukhupheka kwabantu bakithi ikakhulu abantwana amantombazana laba afunda ukuba indaba yama-sanitary pads kumele ngabe into esikhangela kuyo kakhulu ukuthi okuncane okukhona esiphathayo kumele ngabe siyahlanganisa njengabantu njengesizwe singedaniyeni sinedisizo zakithi abantu bakithi singakakhulu sibe nedignity bomama bayo abantwana girl child.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke sicela ubambe khonapho so like what was said by Gaya Majahana. Marvelous. What Mr. Skumbuzo Mlalazi is saying that is so good that there are some people who are helping various communities. So he went on to say, you know, what was said by Mr. Majahana. In terms of sanitary wear, is something that is very critical to girl children. So he says that's very important and let it be. Let it be something that people do every time to help those in need of such kind of, assistance.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa zviri kuitwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunzvimbo dzakasiyana siyana vari kubatana ivo nevamwe vari munyika mukubatsira kuzvishandisirwa zvevana vechisikana uyezve nezvimwewo panyaya yezviri kuitika muzvikoro nezvimwe regai timboenda kuna vamajongwe titi isusu vamajongwe tinoona kuti pari zvino maramba makatsinhira kuti kana zvinhu zvikasabuda zvakanaka svondo rinouya munogona kuona mamwe maticha achizotadza kuti vawanikwe ivo vachienda kuzvikoro pane zvingaitwawo here nezvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika mukubatsira vadzidzisi kana zvimwewo zvikoro pane zvavari kutarisana nazvo
chekutanga kutochema chaiko kutotanga kuti veduwe nyaya iyi ngaisvikewo kune vakuru tiri kuona vana vastrive masiyiwa vachiita effort yekubatsira vashandi vekuzvipatara toda kuti kana vanhu vava vari kudzava vachikoshesawo education ngativanewo anoindavhina vachiti toda kubatsirawo varayiridzi vari muzvikoro nekuti ndateerera zvekutaurwa apa zvinhu zvine musoro stereki kuti varayiridzi nevana vechikoro vanobatsirwa nemacommunities avanogara but musakangana uri kune mamwe macommunities ekuti pachikoro ipapo hapana kana munhu mumwe chete akabudirira zvikoro zvemumapurazi zvikoro zvekumaruzevha zvikoro zvisati zvamboitawo kana nekuti kana kuti WhatsApp gurupu repachikoro pacho hapatorina saka mazvikoro zvatotaura nezvazvo zvakasiyana zvikoro izvi pane zvikoro zvine vana vakabva kune zvikoro vanodzokera vachinoda kubatsira koita zvikoro zvekuti vana vacho vakaita rumwe rumwe hapana anogona kutombokoordinata nemumwe nepamusana pekuti munoona kuti macultures ezvikoro akasiyana siyana pane zvikoro zvekuti iprimary school vana vakangodzidza vakabva vaenda vosafa here nepamusana pekuti hapana ari kukwanisa kuva zvogona kuzoita kambe kutakadzidza panapa nekuti enezvidoti zivai kuti varairidzi vakawanda vari kudzokera kuzvikoro vanototi pachikoro ipapo panoshayikwa choko poshaya kana munhu umwe chete anouya kuzodhonata kuti choko eishandisa iwo kureva kuti mazvikoro zvatova nezvazvikoro zvakasiyana kune macultures aya agree so much kuti tikaenda kuwestern side yezimbabwe zvikoro zvekumatebeland vakawanda vacho vanhu vanombodzokera vamwe vacho vakawanda vanenge vachiti vanotozivana kuti vari kusouth africa ende vanogona kunge vachitozivana kuti nhinginanhinginanhinginanhinginanhingiti vanozivana vanodzokera zviri izi kuti vaiti asi kuno kumanje kune kumwe kune mamwe maareas zvinonetsa kuti vanhu ivavo vabatane saka tachingokumbira kuti one coordination iyoyo dzikakwanisa kuitika zvinobatsira kuti zvinhu zviite zvakanaka chepiri ndechekuti hurumende yacho pachezvayo tisati tamboenda kunze kwevanhu ngatione concerted effort yehurumende kwete kuda kuzonomirira kudistributa zvinhu zvadhonetwa nevamwe ngavaite polisi yekuti mune dzimwe nzvimbo mukucherwa nemachina mukucherwa nemarussia ngavaite invest muzvikoro kuita kuti tikwanise kuwana zvikwanisiro izvozvo kubva pane vanhu vari kuita mining mukatora mazowe area yese vari kuchera gold mukaenda kuna namurehwa mutoko vari kutora matombo asi havana investment yavari kuita muzvikoro dai kwainzi patoitwa policy position kuti wese avhura mugodhi wese aita mining ngaatore zvikoro zvaanoadopta okwanisa kuita invest so that zvikoro izvo zvinobudirira kana pasina polisi idzodzo zvinonetsa totora vamwe vari kumapurazi vari kurima kana watora purazi uchirima padhuze nepachikoro inofanira responsibility yako yekumeka sure kuti vana vakwanisa kuwana education madrilla mabohol makwanisa kuvaka zvikoro maticha vana dzimba dzekugara nekuti tikangosiya zvikoro kuti zvikoro ngazvizvigadzirise zvega tichaona kuti education will be the greatest victim yesecond revolution yatakaitai nepamusana pekuti zviri kutoapiya sekuti hurumende iri kuda kutoti zvikoro zvitoparara nekuti ukatarisa enezvi nhaurirano dziri kuitwa dzese hapana trust yekuti tinyatsoti pane munhu ari kuda kuti zvikoro zvibudirire pane munhu ari kuda kuti vaticha vange vari vanhu vanoonekera nekuti ticha aitwa murombo ticha aitwa rombe nehurumende nekuti ndo iri kubvuma kuti mupurisa akatrena apinda basa nhasi anotambira mari yakawanda kudarika ticha ane 23 years teaching experience headmaster aritire after 40 years ari kupuhwa 23,000 RTGS mari inoita iyo kana kuti $230 after saving for 40 years kureva kuti education chaiyo chaiyo zvoita sekunonzi pane ane banga ari kuda kutofamba kuti ngaidamburwe musoro itofa nepamusana pekuti it appears kuti strategy yevari kutonga vanenge varida kutoti tisazombobva takafunga zvezvikoro zvakare saka zvinotirwadza izvozvo
Can you put that in English briefly, 2 minutes, sir?
We are saying as a nation, we have noted several eminent citizens of Zimbabwe, like Strive Masiwa, coming to intervene and assist in the health sector, assisting nurses and doctors. We are also saying, can we have these top Zimbabweans out there coming in to bail out the education system so that teachers at least have something to work on and work from. Because insofar as we are concerned, every other person who is coming in, people think that is the health sector that is important. And the education sector is a peripheral matter and nobody is coming in to assist. And that is a tragic position because as long as we are going to forego investment in education, we are actually killing and assassinating the future of Zimbabwe. For the past 40 years, education has been the greatest tangible, practical service delivery thing that we have celebrated over the years. But it appears there's a concerted effort to assassinate education. Because in terms of welfare, we have been forgotten. In terms of investment into education, nothing is really happening on the ground. So we are simply saying, we also need government to come up and promulgate policy positions where people who are going to be investing in mining, schools have to be taken care of. People who are going to be going, taking rocks and granite rocks from Murewa Mutoko and using our roads. As long as your road passes through a school, you must deposit something and make sure that school houses, school blocks, school sports facilities, boreholes are drilled and water is availed.
For example,
your area of economic interest is around a school. You must invest and make sure that you give something back to the community from wherever you are getting labor, where you are getting resources and primary raw materials from, so that schools are not left behind. Because as far as we are concerned, several of the schools that we have in the rural Zimbabwe are schools built by missionaries. Way back in 1930, 1940, the buildings are gone. This is why whenever the small storms come, roofs are blown off, doors and windows are no longer there. But we are simply saying it must become a clear government position.
Thank you so much, Mr. Joe. Yes.
And the infrastructure are taken care of. Because for as long as we are not going to be doing that, we are actually assassinating
one
of the greatest things that we have been celebrating since independence, called education.
Thank you, sir. So as we say, Ubaba Majahana. So Ubaba Majahana, nxa sukangele, lizanceda ukuze kufike nini ngokunceda kwelokho. Sangayi kubaba umlalazi.
Uthando lwabantu ungathi luyakhula kakhulu ngendlela abantu asebebambene ngakhona, kuyajabulisa kakhulu. Besicabanga ukuthi noma kukuncane lokho esikuzamayo, besifuna ukuthi kuqhubeke impela kuze kuyefika ekugcineni. Siphinde futhi sicele kulabo somabhizinisi namanye ama-NGOs anezandla ezingathi zithe xaxa nabo belekelele, ngoba le nto lena ngiyethu sonkele.
Singathi abantu bakuthola njani nxa futhi bakuncede babancedise khonapho abanjengobaba umlalazi, babumele bakuthole ngakho?
Inamba yami angazi noma ngingayifaka lapho.
Yebo, ungayifaka lapho kulungile.
083-791-4999 ngitholakala kuyo, nakuWhatsApp ngitholakala kuyo.
Akuyiphinde mbijana, akuphinde futhi.
083-791-4999 ngitholakala kuyo efonini nakuWhatsApp.
Singathi ke ofisa ukuthi bakuncede ngakho ngamafishane kungaba kuyini khonapho ke kulokhu kukhankasa uzama ulungisela izikolo.
Into esifuna ukuthi basincede ngayo kungaba izipho mhlawumbe ezifana nawo ama-sanitary towels, noma awona ama-PPEs, noma mhlawumbe kube khona ukudla abangasinceda ngako ukuthi sisize abantwana ezikolweni. Kanti futhi into ebesibhekelela ukuthi siyenze, abantwana bakithi ema-reserve abaningi bafunda kude nezikolo, uthole ukuthi abantwana bafunda isikolo mhlawumbe si-10 kilometers away or 15 kilometers away, bahambe ezihlahleni, badlule endaweni eziyingozi. So besicabanga nokuthi sibatholele noma i-transport abantwana bahlupheka ngaleyo ndlela.
Siyabonga kakhulu ke ubambe khonapho ungayikatshana. So marvelous what Mr. Majahana is saying is, you know, they still need a lot of help. He's actually given us his number, so that anyone wants to contact him can contact him on that number. So they're looking for PPEs, they're looking for food, sanitary pads, and, you know, transport for kids. So he says these will come a long way in helping these needy communities.
Kune avo vanga vari kuteerera apo tanga tiri kunzwa zviri kutaurwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe, vachitaura ivo pamusoro pezvikwanisirwa zviri kudiwa munzvimbo dzakasiyana siyana. Aiwa, tanzwa zvakare kubva kuna va Raymond Majongwe vachitaurawo maonero avo pamusoro penyaya yavari kuti iyo kana paine makambani anenge ari kushanda kunzvimbo dzakawanda munyika, hurumende inofanira kunge ichikurudzira kuti makambani aya awanikowo achipa zvikwanisiro kuzvikoro zviri pedo. Vataura ivo nzvimbo yekumazowe nekumwewo. I think Gibbs, I'm not sure how we are on time.
Mr. Skumbuzo Mlalazi, let me just pose a question. In the valley, Baba Mlalazi. So, okay, we are probably umzwile lapho Majahana over odabuka kini ebulili makhona ngale uthi bayafuna ukuthi bancediswe, ungabancedisa ngani labanye bakho?
Indeed Baba Duke, ngizokhuluma nje eyodwa ukuthi siya so a last generation ukuthi siphile esikhathini ukuthi kuba lula ukuhlanganisa abantu noma ikuyiphi indawo. So uba uMajahana ngithi mina sinama solidarity teams. Now, ukuthi mina la ngidabuka khona labantu aba we identify them abane interest nezigaba zakubo, abane interest ne development. So bengingathi mina yena uBaba Majahana ikakhuluma engadinga nami, mina I think kube la inamba lezo contact. At the moment, it has been a and acting a matter of 20. When I was South Africa, I was 18 was South Africa. We are now in a process with some thing, a borehole drilling machine. So, Konoko is just giving away. The reason why I'm saying this is I'm going to put Konapo is like a critics in the day. Let's use this opportunity with the last keep a comfort zone here. Sayalazi akona sawufunda isifunda. Let's go back home and better in the way that we fake value agenda here. So, mila niti, in the day, in the other ends, and the mama was wondering, this is not going to be done, and say, my soul, that is things. Manga was in the garden, and the wonder, and the family was in the school, but look at this simple thing like a bubble. She sang in a single band in the family. We go there and take them up. We overlook a crew. Now, Kimang, I mean, I found the score of Itokwana. I would say nearly over 2 decades ago, there was one borehole. Namanje, no borehole, but the salary of borehole. Since you put on the score of Namanje, Navantova, I was about to score. But I said, there's a little borehole, Namanji Otto. So, in Kim Namas, I remember Nanjaro's we drill a borehole there.
Yes, marvelous. What Mr. Skumbuzo Mlala is saying is that, you know, it would be very productive if people pull their resources, let's say from Gwanda, Plumtree, and other areas, concentrate on a certain given area or school, and then they develop that kind of a project. Like at Tokwane School, he says they are trying to drill a pole there because they've been using the same pole since he was a boy. So up to now, the pole is so old that maybe is no longer usable. So he says that will help a lot. So that's what he's saying there. I don't know whether Mr. Machongwe, yes, Mr. Machongwe is still there. Maybe.
Yeah, the gate and the Kunava Machongwe, Titipeo, Masguenu, Ekupez, Sira, Pam Soro Penya, Tributaura E.
Mr. Machongwe, 30 seconds. Your last word, 30 seconds, Mr. Machongwe. I think Mr. Machongwe's phone is actually problematic right now. I think he's got a problem with his mic. So we will go back to him. Maybe what we can do is to wrap up Marvelous because time is not on our side. So let's just wrap up because we're remaining with a few seconds. Go ahead, Marvelous.
Aiwa apo tukona isu kuti tangatine vanyarikane vanga vari kutaura pamusoro pe kuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya vazhinji vachitaura ivo kuti zvikwanisiro muzvikoro hazvina kunge zvakamira zvakanaka tichitarira kuti vadzidzisi neivo vadzidzi pari zvino zvikwanisiro zvakadai semaPPE nemasanitary yekuzora maoko havari kuti ivo hazvina kukwana uyezve tichinzwa zvakare kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe vanga vari kutaura ivo zvirongwa zvavari kuita munzvimbo dzakasiyana-siyana kubatsira kuzvikoro ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muno muWashington uko ndiri kutsetsenyura ndiri kumba pamusoro pedenda reCOVID-19 kana kuti coronavirus Gibbs.
Thanks to Dr. Fison Ndlovu of the Zimbabwe Teachers Association, Mr. Kaya Majahana of Mulilima East is actually helping some communities in Mulilima. Ms. Fiso Masiyiwa, she's also helping people in Tabasho together with the other communities in Gwanda North. Mr. Raymond Machongwe was also here in the show today and wish to say thank you again to Mr. Skumbuzo Mlalazi. He's from Mulilima East as well. Signing off is Gibbs Dube in Maryland saying have a lovely, lovely weekend. Bye-bye, Zimbabwe.
Bye-bye. And also to notify you that this is a pre-recorded show. So by the time you watch this show, some of the figures may have changed.
Thank you.